Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu ndira 29, 2020. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chibvumirano chaitwa nehurumende nesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, isusu hatisi kufara nacho, hatisi kuchitambira seamalgamated road tichazvino inhu Zimbabwe. Isu tinomirira varayiridzi ezatuzu, tiri kunyunyuta kupfurikidza nechibvumirano ichocho.
Mamwe masangano anomirira vadzidzisi anoti haasi kutambira zvakabvumiranwa nezuro nehurumende nerimwe remasangano anomirira vashandi vehurumende reApex Council.
Isu hatizi zvinhu zvekungoweweredzana kana kumanikidzana. Dambudziko iroro rinotovapo rokuti kana ukationa kuti hatitonzwisisani padariro kana kuti dare rinofanira kutongwa nyaya, saka kureva kuti pane dambudziko zvinotodawo kutwai negwevera.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa voshanyira South Africa vachida rubatsiro munhaurirano dzezviri kunetsa muZimbabwe.
Notori nenhaurirano dziri kuinda mberi dzePollard, ende vakaudzwa naPresident Mnangagwa kuti kana vachida kujoina vamwe ngavauye vazojoina vamwe.
Asi ZANU-PF inobuda paemire panyaya dzenhaurirano ichiti vanoda kupinda madziri ngavauye kuPollard. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anomirira vadzidzisi anoti haasi kutambira zvakabvumiranwa nezuro nehurumende nerimwe remasangano anomirira vashandi vehurumende reApex Council munhaurirano dzaiitwa pasi peNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Nezuro, hurumende neveApex Council vakabvumirana kuti mushandi wehurumende anotambira mari iri pasi pasi awedzerwe mari yake yemuhoro nezvikamu 139.23% kubva musiwandira 1 wegore rino. Izvi zvinoreva kuti mushandi anga achitambira madhora chiuru chine makumi mana nemashanu ari maRTGS achazenge ave kutambira maRTGS zviuru zviviri nemazana mashanu, uye mari iyi yakanzi nehurumende ichatanga kubhadharwa mukupera kwemwedzi unouya, asi yemwedzi uno ichibhadharwa wazvire zvidimu zvidimu. Kana munyori mukuru musangano runomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaTapson Ngano-Nosibanda vaburitsa mashoko ekuti zvakabvumiranwa nehurumende neApex Council nezuro ndiwo magumo enhaurirano pakati pehurumende nevashandi vayo pari zvino. Vasibanda vaudza Studio 7 parunhare kuti vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzichitanga kuita basa sezvadzinotarisirwa kuti dzinge dzichiita. Asi mamwe masangano akaita seAmalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe kana kuti R2s pamwe nesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ aramba kutambira zvakabvumiranwa nehurumende neApex Council izvi, achiti zvakaitwa izvi kuzvidza vashandi. Mutauri weR2s vaNation Mudzitirwa vaudza Studio 7 kuti mari yawedzerwa nehurumende iyi yakafanana nemutero wembwa.
Chibvumirano chaitwa nehurumende nesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, isusu hatisi kufara nacho, hatisi kuchitambira seamalgamated road tichazvino inhu Zimbabwe. Isu tinomirira varayiridzi ezatuzu, tiri kunyunyuta kupfurikidza nechibvumirano ichocho, nekuti isu chichemo chedu kuhurumende tinongochema nemachemo aro vatangoita mukore wamugore rapfuura.
Mashoko ava Mudzitirwa aya atsinirwa nemutungamiriri wePTUZ vatakavafira zhou.
Dambudziko rangariripo ende uyezve richaramba riripo. ndeyekuti hurumende yakadonedza mari dzinotambirwa navarairidzi navamwe vashandi vemuZimbabwe kubva pane equivalent of 500 US kusvika pane equivalent of 35 US. Saka ishu iripo idispute yeright yekuti mari dzomushandi hadzifani kuti dzinge dzichideredzwa kusvika pakadaro.
Vamudzitirwa vati nhengo dzavo dzicharamba dzisingakwanise kuenda kubasa zvichitevera kushomeka kwemari yawedzerwa nehurumende yavati idonhwe mugungwa. Izvi zvatsinirwawo navazhou avo vati chinodikanwa ndechekuti hurumende igadzirise gakava riripo pakati payo nevashandi vayo nekukasika kuitira kuti vashandi vehurumende vakwanise kuenda kumabasa. Gurukota rezvevashandi vapowo mavhima vati kunyange hazvo vachida kuwedzera vashandi vavo nemari yavari kuda, homwe yehurumende yakaboka zvekuti havakwanise kuita izvi sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mutungamiri webato guru rinopikisa MDC vaNelson Chamisa vari muSouth Africa umo vamwe vanoti vari kuedza kuita hurukuro nemutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa nevamwe vakuru vakuru kuti vapindire mukuedza kurudzira nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika uye nyaya dzezvoupfumi zvopa kuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Mukuziya nyaya iyi tabata vaChamisa kuti tinzwe nezverwendo rwavo urwo.
Isiti hatitambudziko iri kuti ripere, munotoda nhaurirano inoitwa nechimbi chimbi nekuti Zimbabwe iri murazve, Zimbabwe iri mumaemoto, toda kudzimurwa. Kusakuendebvu varume vanodzimurana, kutsakuendebvu madzimai anokumburana. Saka toda kuti zvinhu izvozvo zvigadzirwe nyika iende mberi, tionesane kuti chingaitwa, nekuti ndakaona kuti tichitaurira nehama dzangu hatisi kunzwawo. Saka ndikachiedzerawo kuti ari pano ari muvakidzani wedu kana mugarisani atibatsirewo, zvinobatsira kuendesa nyika yedu mberi zvakanaka, muri nyararo nemurugare, tichigadzirisa matambudziko anoinyika.
Pane urongwa here wekusangana navaRamaphosa kana kuti vatabombeke?
Haa, zvokuzo ndichasangana nani nani hamuoniwo sokuti papo pane zvorema. Kana uri kutakura mashoko makuru unenge uchifamba nezvinhu zvikuru nekusangana nevakuru, asi hauchatauri kundasangana nani naniki. Hadzisi nyaya dzose dzinoda kuti unge uchiita huwi, hadzisi nyaya dzose dzinenge dzichida kuti dzinge dzine kushambadzira, nekuti zvimwe zvacho zvinokanganisa zvakawanda. Hazvizivai kuti ndakatakura mashoko enyika, ndakatakura donzo renyika, ndakatakura kugadziriswa kwenyika, kuti tingawana kupi mhinduro kumibvunzo yatinayo, tingawana kupi madonhodzo pakupiswa kana kutaradzwa pakupiswa nemoto mune zvakasiyana-siyana. Nekuti chatinoda kuti nyika idzokere paizire vanhu kuremekedza, yakavhoterwa nevanhu kuremekedza, inotendwa nevanhu.
Tichitaurawo nevamwe vezanupiefu vari kuti aiwa pane Pollard kare, nekudaro hapana chikonzero chekuti patombouya mumwe munhu kubva kunze uko, nekuti nhaurirano dzakatotanga kare.
Hai, nhaurirano here dzinoitwa kuPollard? Kunoredza hove muchinoonesana mapurazi ndo nhaurirano idzo. Isi hatizizo kutungana kwembudzi ka, nekuti kutungana kwembudzi hakuna kumbovaka musha kana kuupi vavo. Toda kuti zvinhu zviitwe nemazvo, vanhu vachionesana zvekugara bare guru, kwete kuti vanhu vaita matakanana vachiti wendiwe baba wendiwe amai, vototi tavaka musha taane mhuri. Aiwa, hatidi kudaro. Toda kuti nyika iitwe ichiratidza kukura neudzamu hunofanira kunge huchiratidzwa padambudziko ratinaro. Tine dambudziko gukutu guru rinodawo kuti tinge tine udzamu hwakanyanya pakurigadzirisa dambudziko rakadai. Isi hatidi zvinhu zvekungohweredzana kana kumanikidzana. Dambudziko iroro rinotovapo rokuti kana ukationa kuti hatitonzwisisani padariro kana kuti dare rinofanira kutongwa nyaya kana kuti rinofanira kunge richizeyewa nyaya, zvinotokurakidza kuti pane dambudziko. Saka kureva kuti pane dambudziko zvinotodawo kuti pave negwere.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare vari kuJohannesburg, South Africa. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori anoona nezvemutemo mubato reZANUPF vamunyaradzi Paul Mangwana kuti tinzwe pamire bato ravo.
Vane kodzero yavo yokunotsvaka vavanoda kutsvaka, asi isu muno muZimbabwe tinotori nenhaurirano dziri kuinda mberi dzePollard. ende vakaudzwa naPresident Mnangagwa kuti kana vachida kujoina vamwe ngavauye vazojoina vamwe. Hapana chatinotaurirana navo South Africa, but zviri kwavari kuenda kwavanoda kuzvichenezanzwe vaichinji nePollard. And Pollard is the only game in town.
Ah, sika vamwe vari kuti Pollard ine dambudziko rekuti inenge isina mutongi Gava.
Sada chinongopinda kana paine conflict. Muno Zimbabwe hamuna conflict.
Tikutaura ipo panyaya dze.
Vakaita sarudzo dzedu vachamisa vakaenda kucourt. Court ikapa chisungo chokuti my elections akafamba nezira yakanaka. Vamunangagwa akahwina. Saka hapana chinopindwa neSada.
Asika zvinhu muZimbabwe vamwe vari kuti zvinenge zviri kuramba zvichienda kumawere nekudaro zvikasagadziriswa nechimbi chimbi munogona kusagadzikana.
Economy hakuna nyika isina machallenges ayo tichagadzira. That is part of the reason why we are in power, to find solutions to the challenges within our country. We don't need outsiders to intervene to resolve the economic challenges we have in the country. We have got a program which is in place which will sort out the economy. Chagadzira ikonomi yedu ndokutonga kwacho kwatenge tichiita ikoko.
Vamwe kavari kuti zvinenge zviri kutora nguva izvi vamangwana.
Ndosaka takapuwa 5 years ndokutonga. Zvaizikanwa kuti nyika haigadzirisi overnight. Saka every 5 years tichiita election. Saka tiri murwendo rwedu rwokugadzirisa ikonomi within the 5 years dzatakapiwa ndokutonga izvo.
Munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Dare reSenate muAmerica riri kuenderera mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump dzekuti vaida kushandisa masimba avo zvisizvo. Nhasi dare reSenate range richitumira mibvunzo kuvachuchisi vari nhengo dzemaDemocrats uye magweta avaTrump. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia kuno kuAmerica vaDan Moyo vaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti nyaya iyi yave kuzosvika kwamvura yacheka makumbo sezvo nhasi vedare vachange vachipuwa mukana iwowu wekubvunza mubvunzo uye kuti pozovhotwa kuti zvapupu zvopiwa here mukana wekunzwika kana kuti kwete. Ngatinzwei hurukuro yaita vaMoyo naMarvelous.
Nhasi zvichaitika ndezvekuti masenators achapuwa 16 hours kuti vanyore maquestions avo avada kubvunza mamanagers emaDemocrats ariwo ari kuprosecuta nyaya iyi. Then mamwe maquestions ozobvunzwa malawyer avari kudefenda Trump. Kana vapedza 16 hours idzodzo dzekudebata maquestions wavo nekupuwa maanswers, then vachavhota kuti vavhotere kuti kuitwe mamwe mawitness here, because maDemocrats ari kuti iwo kune mamwe mawitness akaita sana John Bolton angari former national security advisor vane information yakakosha inoratidza kuti Trump ndiye angachipusha nyaya dzakaitika kuUkraine.
Munoona zvichizoita sei tichitarira kuti kuSenate uku tinoona kuine maRepublican senators akawanda kukunda vemaDemocrats?
Idambudziko rine maDemocrats iroro nderekuti vanofanira kuconvince at least vanhu 4 maRepublicans kuti vavhote navo panyaya yekuti kudaidzwe mawitnesses. Asi tanyatsoona panyaya yekuti Donald Trump abviswe paoffice kuti zvakamira sei, because maRepublican akawanda varipo 37 muSenate and panodiwa 2/3 kuti Trump abviswe muoffice. So ipapo pachine dambudziko, asi chaona nekufamba kwenguva nemawitness aya kuti vakavhota kuti kuve mamawitness kukazobudawo dzimwe nyaya chaita kuti mamwe maRepublicans onaye waone kuti for sure Donald Trump akapama moto.
Tingati isu Zimbabwe ingadzidzei panyaya yekukosha kwevatinga vevadare.
I think the opportunity hombe stereki for vanhu vakaita seZimbabwe vane maDemocracy achiri manyuwani compared to EUS ine over 200 years kuti vaone kuti kana uri member yeParliament uri kurepresenta vanhu, simba riri kuvanhu.
Avo vanga vari vaDan Moyo vachitaura vari parunare vari muVirginia muno muAmerica naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Direct from Washington,
Yashika nguwa yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reAfrican Union razivisa nasi muAddis Ababa, Ethiopia kuti ratumira nyanzvi munzvimbo dzakasiyana siyana muAfrica senzira yekudzivirira chirwere checoronavirus kunyangwe hazvo chirwere ichi chisati chaonekwa muAfrica yose asi chiri kurura kuChina. Sangano reUNICEF rinoti vana vanodarika mamirioni mashanu vasina pekugara vanoda rubatsiro gore rino zvichitevera mhirizhonga dziri kuitika munyika dzemuAfrica. Muchikamu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu munyika, nasi Studio 7 inopinda mudunhu remasvingo uko Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari munzvimbo dzakaita sekune mamwa, chikarudzo gutu, pikita zaka nemwenezi vanoti dzara yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka gore rino nerapera. VaHenry Makusha vemirani rekwachikutuva kune mamwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munharaunda mavo.
Muward 7 nzara yaofunya chisero, vanhu havana kukohwa zvakanaka gore rapera. Saka iko zvino vanhu vari kutongova vangachirama nemamengo nemazhanje. Zvino mazhanje anga asina kuberekawo zvakanaka, saka mengo dzakutokuva. Isu hatina kumboona kana madhona gore rese. Kumbiro chedu ndechekuti dai kuchiwanikwawo madhona anogona kuuyawo kuzobatsira vanhu, nekuti nzara yafunya chisero. Mumwe munhu achatokwanisikana kudya sadza pazuva.
Vanhu vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti nzara iyi iri kuwedzerwa nekuoma kweupenyu sezvo mitengo yezvekudya muzvitoro iri kukwira zuva nezuva, kunyange hazvo munyika musina mabasa kana mari chohawo aimboraramisa vamwe. Bhagidhi rechibage mudzimbe dzakaita sekwaGutu kune mamwa, zaka nekwaChivi riri kuita zana remadhora emunyika. Apo marita maviri ebhotoro remafuta ekubikisa richiita madhora makumi matanhatu, makirogiramu maviri eshuga achiitawo madhora makumi mana, makirogiramu maviri emunyu achiita madhora makumi maviri emadhora emuZimbabwe. VaLloyd Mufudze vekuchisheche kwaGutu vanoti nzara nenhamo zvavasungambira dzakondo uye vapedza kutengesa zvipfuwo kuti vararame.
Dambudziko guru rati kusangana naro inyaya yenzara. Sezvo tese tichiziva kuti gore rapera vanhu vana kunge vanatsa kukohwa zvakakwana nekuda kwemvura zhinji yakanaya yecyclone Idai. Vanhu vari kusangana zvine matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Vabereki vapedza zvipfuwo zvavo nemudziyo yakasiyana siyana vachitengesa kuita kuti vawane mari yekutenga chikafu. Vapedza zvipfuwo zvakaita sembudzi, makwai, huku nemombe vachitengesazve kuti vawane mari yekutenga mbeu, mari yekutenga fertilizer nemari yekutenga zvakasiyana siyana zvekushandisa nekutengesawo futi zvipfuwo kuti vawane mari yekuendesa vana kuzvikoro.
Mudhorobha zvinhu gore rino hazvinawo kumira zvakanaka sezvo vanhu vasina chekubata. Izvi zvapa kuti kekutanga munhoroondo yavo veWFP vatange kupa vanhu chikafu mumaguta. Amai Sofia Gumbo vanogara mumusha werunyararo West vanotsanangura mamiriro akaita zvinhu.
Nzara yavamo nauti drought kana yasvika kokumamusha zvinoafekta nesuwo kunoko. Mukatoona izvozvi kana hupfu chaihwo chaihwo huri kunetsa, hupfu hwakabudanga namaok umwe vanhu vari kumira qu yehupfu yekuti vava nehupfu hwakachipa hunenge uri kuma60-70 dollars. Ukangoushayiwa ipapo wakutoendawo black market ya $200. Samoonoti zvinhu zvakunetsa kuti vanhu vagare vakaguta kana nzara. Vanhu vakutorova 001 kuti masikati vanhu vanoswera nenzara, makuseni anongorovawo tiyoyo ndoyaakuswera unayo ozosangana nesadza kawani manheru. Noda kwekuti maprizes acho ezvikafu akwira, kunyange nyama yakuita $80 kg. Saka pakangooma zvapo.
Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vakaita savaDetson Gonese vemurani rekwamakonese kwaGutu vanoti kunyange hazvo hurumende iri kuedza kuvabatsira nechikafu kubudikidza nebazi rezvemagariro evanhu, chikafu ichi hachisi kukwana nekuti chishoma. Apawo masangano akazvimirira oga akaita seWFP haasi kubatsira matunhu ose mumasvingo, izvo zviri kusiya vamwe vari panyanga dzamushore. Hurumende iri kupasa gari rimwe chete re50kg rechibage pamhuri, iro riri kunzi harikwani sezvo vagari vachiti mimwe medzi havapiwi. Kune dzimwe nzvimbo dzavari kubatsira veWFP vanopa makirogiramu 10 echibage kana ufu pamunhu wega wega mumhuri, uye bhotoro remafuta nenyemba pamwe nemunyu, izvo zvinonzi zviri nani asi havasi kupa munzvimbo dzose mudunhu remasvingo. Mudziti mukuru wedunhu remasvingo vafunga imbetsa vanoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanoda rubatsiro kusvika kumwedzi waKubvumbi.
Yeah, muno mumasvingo we are expecting roughly about 1 million people vachada rubatsiro rwechikafu papeak period. Peak period yedu inotanga muno muna January kusvika muna April.
Nzara iyi mudunhu remasvingo iri kuurayawo zvipfuwo zvakawanda kusanganisira mombe nemadhongi. Vakuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa nekurapa kwezvipfuwo vanoti mombe dzinodarika zviuru 13 dzakafa mudunhu remasvingo, kunyanya kumwenezi nechiredzi. Madhongi anopfuura chiuru akafawo mudunhu iri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
European Union neZimbabwe dzaparura chirongwa chinokosha mamiriyoni 10 nerimwe madhora ekuAmerica chekuvandudza kutengeserana pakati peZimbabwe neEU. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichi, munyori mubazi rezvekudyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika vaJames Manzo vati chinangwa chechirongwa ichi, icho chinonzi Zimbabwe European Partnership Support, ndechekuti Zimbabwe iwedzere uwandu hwezvinhu zvainotengesa kuEU. Vamanzowo vati mari yabviswa neEU ichabatsira kudzidzisa makambani madiki neari pakati nepakati kutevedzera zvinodiwa nemisika nemakambani ekuEU kuti zvinhu zvisadzorwe kuEU. Vatiwo mari iyi ichashandiswa kuvandudza mitemo yekutengeserana munyika, pamwe nekuona kuti Zimbabwe Revenue Authority inorerutsa mitemo yekutengeserana nedzimwe nyika. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDavid Musabayana vati chirongwa ichi chichabatsira nyika kuwana mari yekunze nekutengesa zvinhu zvakawanda kuEU.
Kana EU yavhura yazarura magoni ayo, zvinoreva kuti avo vanoda kutengesa zvinhu kuEU, kunyika dzeEU, vakwanisa kuita izvozvo vasina kupuhwa malimits ekunzi pane kota yaekuti you are only allowed, munobvumirwa kutengesa zvakati chete kana matana akati. Vakunzi zvese zvinongodiwa ikoko takwanisa kutengesa senyika.
Vati kuti chirongwa ichi chibudirire, vanhu vave kufanira kurima zvinhu zvinodiwa kuEU nedzimwe nyika dzepasi rose.
Ukama hwagadzirwa hwakureva kuti tichinyanyoshanda zvakanyanya kuti tirime mapizi dzedu dzinodiwa kunze dziya, masugar snaps nemamanji tu todzirima dzakawanda tichitengesera ikoko. Angave makabeji, angave mamakadania nuts yedu aya vanodiwa kunze kwenyika, tikaraita izvozvo takuona mukana pasina zvipingiridzo kuti tiendese kunyika dzeEurope. Saka mukana uyu mukana unosimudzira Zimbabwe zvakanyanya.
Vachiparura chiitiko ichi, mumiriri weEU muZimbabwe vaTimo Okenen vatiwo chirongwa chavaparura nhasi chinoita kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzemumatunhu eAfrica, Caribbean nePacific dzitengese zvinhu zvadzo kuEU pasina kupiwa miganhu kuti dzogumira papi, uye EU inofanirawo kuita zvimwezvo munyika idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Japan inoti kunyange hazvo Zimbabwe yaimbova yakabudirira munyadzi zveutano, zvinhu zvadzikira zvakanyanya izvo zvaipa kuti ibatsire pazvinhu zvakakosha zvinodiwa munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apo, Zimbabwe neJapan dzanga dzichinyorerana chibvumirano icho chichaona Japan ichibatsira chipatara cheHarare Hospital nezvekushandisa kuchipatara chevana. Muumiririri wenyika iyi muZimbabwe vatoshuk Iwado vati zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano, uye kuchipatara ichi hakuna mishina, izvo zvinoita kuti vamwe vana vatadze kurapwa.
Zimbabwe used to have a well established health sector through its well-organized hospitals, like Harare Children's Hospital.
Zimbabwe yaive nyika yakabudirira munyaya dzezveutano ine zvipatara zvakadai seHarare Children Hospital. Asi iko zvino zvadzikira zvakanyanya nekuda kwekushaya michina.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vatiwo kuburikidza nechibvumirano chavanyorerana, Japan ichatengera Harare Children's Hospital mishina yemari inosvika mamiriyoni maviri ane makumi manomwe nemashanu emadhora ekuAmerica. Vati mimwe yemichina ichatengwa inosanganisira mishina yekuongorora zviri mukati memuviri, zvekuvhiisa, zvekuongorora utano hwevana vanenge vachinyanyorwarisa nezvimwewo.
The government of Zimbabwe and Japan through the signing of the exchange of notes for the procurement of hospital equipment for Harare Children's Hospital for support amounting to 300 million Japanese yen or about 2.75 million US dollars.
Tiri kuona chivumirano chatiri kuita neJapan kuburukidza nekunyorerana pasi apo nyika iyi ichatenga mishina kuHarare Children Hospital nemari inosvika 300 million Japanese yen kana kuti 2.7 million US dollars. Japan ichatenga mishina ichizvino zvino.
Vanqobe vatiwo hurumende ichapawo chipatara cheHarare Hospital mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica kuti chipatara ichi chigadzirise zviri kunetsa. Chipatara chevana ichi chinozivikanwa nekubudirira kwachakaita muna 2014 apo Dr. Bothwell Mbwayesango nevamwe vavo vakakwanisa kuvhiya ndokupatsanura vana mapatya vakaberekwa vakabatana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, Zifa yapabasa reurayiridzi wemaWarriors kuna Javok Lugasicic wegu Croatia uyo atsiva Joy Antipas. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Mukuru weZifa vaFelton Kamambo vati vabvumirana nemurairidzi uyu kuti achange achitambiriswa mari yemuZimbabwe yema RTGS sezvinoenderanawo nemitemo yemuno.
Tomutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo wemuZimbabwe. But my figures acho is private between him and Zifa. Atiku kwanza kuyadrifa oja hizo.
Vakamambo vati Lugarisic achange achibatsirwa na Antipas Lloyd Tembwe. Tondera indiraya avo vanoraridza zvikwata zvemuno.
First assistant will be Joe Antipas. Second assistant will be Lloyd Tembwe. And tondera indiraya, by virtue of being the under 23 coach, will also be part of the technical setup for the national team.
Vakamambo vati vapa Rugarisic basa rekuona kuti maWarriors abudirira kuenda kuma final Africa Cup of Nations uyezve nekusimudzira nhabvu mune vechidiki.
Tofana kunge tichiqualify every AFCON from now going forward. Anofana kubuda neplan yekuti atitore kuenda kuWorld Cup. Anofana kuita come up nesetup yegrassroots youth league so that bora redu rinotambwa in all parts of the country.
Muongorori wemutambo wenhabvu Valiopold Munende vanoti kunyange hazvo vasingazive nezvaLugarisic vari kutarisira kuti achapa mufaro kune chaunga chinotevera maWarriors. Zimbabwe ine mitambo miviri neAlgeria muna kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Vateereri, musakanga nokuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara muSouth Africa zvisiri pamutemo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mamwe masangano anomirira vadzidzisi anoti haasi kutambira zvakabvumirana nezuro nehurumende panyaya dzemihoro nerimwe sangano rinovamirira reApex Council. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa voshanyira South Africa vachida rubatsiro munaurirano. Tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwaka zomohle olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 29 kuzibandlela 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende zale ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo esivunyelwane ngabumanyano we-Apex Council lohulumende.
Okufanele kucathangwe iziphathamandla ezinjengoPresident Ramaphosa yikho lokho ukuthi okwenzakalize leZimbabwe nomthitho okwenza abantwana beZimbabwe ukuthenga okufaka ilizwe laseSouth Africa nendawo yethu yasebhadini.
Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukwele South Africa lampo athi uyecela khona umongameli wakulelo lizwe ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe. Kuhlandla lendlala namhlanje sisefilabusi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa ukwele South Africa namuhla lapho athi uyecela khona umongameli wakulelo lizwe uMnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe. UChamisa uthi ufuna uRamaphosa abe ngumlamlankunzi njalo akhokhele inkulumo phakathi kwakhe lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze balungise okuhluphayo okugoqela ezombusazwe kanye lezonotho. Ekhuluma leStudio 7 uChamisa uthe uzakhulumisana njalo labenhlanganiso ezithiyeneyo kwele South Africa. Uthe ukuze udaba lweZimbabwe lulungisiswe kumele kubunje uhulumende ozaphatha intambo okwesikhatshana andubana kuyiwe kukhetho olutsha. Wengeze wathi abomanyano weSADC labe-African Union labo kumele bangenele. Ngo-2008 eleSouth Africa lisaholwa ngumongameli Thabo Mbeki lalawula inkulumo phakathi kweZANU-PF le-MDC ezakhokhelela ekubunjweni kukahulumende wenkazatho. Umbeki uke wayakhulumisana njalo loChamisa loMnangagwa eHarare ngenyanga edluleyo. Sexhume isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda wachasisa okuningi ngohambo lukaChamisa.
Njengoba ejile uPresident udinga ukuthi kutholakale indlela yokuthi ilizwe leSouth Africa elazakala ebantwini abaningi ukuthi lilo kutho kukhulu kakhulu kwenzakala kwele Zimbabwe. Siyazikala ukuthi uMnangagwa nebutho lakhe baqinisekile ukuthatha amandla ngodlame ngodaba lokuthi ilizwe leSouth Africa kahle kahle uPresident Mbeki ubengakalukhangele lo daba ngalelo hlobo. Nawuqakathekile njengoba ejile uPresident Chamisa ukuthi no okufanele kucathangwe iziphathamandla ezinjengoPresident Ramaphosa yikho lokho ukuthi okwenzakalize leZimbabwe nomthitho okwenza abantwana beZimbabwe ukuthenga okufaka ilizwe laseSouth Africa nendawo yethu yase-SADC ebuzimela obukhulu kwezepolitics nakwezenotho.
Uzahlangana laye yini umongameli Ramaphosa kumbe uzakhulumisana leziphathamandla zakhe?
Kwakathese ukukhona ukuthi nxa kuyukuthi bazahlangana ihlanganisana naleyo yande ukuthi ivele communicate beqedile ukwenzela ukuthi kuvunyelwane phakathi kwenhlangothi zombili ukuthi okuzakhitshwa obala yikuphi njalo okufanele kube kubenzelwe yikuphi Ibandla
lezano PF lona liqina ngokuthi kumele libuye kumanyano wePollard likhulumisane liphakathi kwawo lithi ngalokho.
Sesatsho kanengane ukuthi i-problem ekhona kumbe singathi dubole khona ngalo ukuthi kulo mhlangano we-Pollard kusazakala ukuthi awuyimhlangano okhona nje kungumdlalo kapresident uMnangagwa oyabe ebiziye abangani bakhe nje kuphela ukuthi bathole bexoxisana benathisana idea. UPresident Zamisi lidinga ukukhulumisana okuqinileyo njalo okujonge ukwakha ilizwe athi ukulijica njalo kuthatha izimali zisetshenziswa ngento engasoze yaphumelelisa kuthi.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Sixhume njalo unobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla lezanu-PF uMnumzana Obed Mpofu, yena othi uChamisa kumele angene kunkulumo zePollard nxa efuna ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa.
Okokuqala, asikwazi ukuthi uChamisa use-South Africa. Okwesibili, kasiyazi le njongo yakhe yokuba khona ngale. And okwesithathu, nxa eqinisile ukuthi khona kuliqiniso ukuthi khona ufuna ukuthi ahlanganiswe lo-president weZimbabwe, uyazazi indlela okumele azilandele ukuze kube njalo. Njengoba upresident wethu nguye waqalisa isikhulumo lezi ze-Pollard yezokuhlanganisa amabandla amaningi enkulumeni zentuthuko yeZimbabwe nezokuletha umanyana weZimbabwe, kuba nzima ukuthi ngikhomente entweni engalaqiniso layo.
Kodwa iinkulumo zePollard elikhuluma ngazo, ubaba uChamisa uselesikhathi esala ukungena kuzo, lamanje uyala uthi ngamadlwane nje enziwa yizanu PF lamanye amabandla lawa amancane.
But elinye iqiniso okumele linazelele baba tungamili ukuthi yena uzenza angathi kafuni inkulumo le, ukuthi kafuni kukhulunyiswane ngodaba lweZimbabwe, udaba lokho lesingalwaziyo lokuthi yiluphi. Njalo wanyuswa ngubaba upresident lamanye amabandla ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngento zeZimbabwe, but nxa yena selibona nti kusemandleni akhe uthi yena ayicela abanye abantu ukuthi bamhlanganise nopresident wakhe, asikwazi lokho. Asazi ukuthi ubona luphi uncedo olokuthi agidimela amanye ama-presidents etshiyana nowakhe i-president. Thina singapha sibhizi sakhe ilizwe, yena ubhizi lokho ecela abantu ukuthi bazomkhulumisa lo. Lo mfo wabo uhlale ekhulume ethena upresident ngubhudi wakhe, uzimisele ukukhuluma la isikhathi isiphi, kodwa siyamangalisa ukuthi nxa esegijima siye e-South Africa siyakhuluma labadala be-South Africa ukuthi babahlanganise lo mkhokhelo wakhe, akukho emandleni ami lokho.
UChamisa uthi kumele kubunjwe uhulumende ozaphatha okwesikhatshana kusalungisiswa okunengi athi kuyahlupha, andubana kuyiwe kukhetho, lithi ningalokho.
Kulula nga umuntu ekhuluma ngakho mahlayana nje, kodwa iqiniso lonke ukuthi uhulumende lokhona uhulumende wakhethwa ngabantu, uhulumende ole mandate ukuthi abuse kuze kube ngomnyaka
awa-2023. UMnumzana Obed Mpofu ngunobhala obona ngokuqhotshwa kwenhlelo kubandla lezanu-PF.
Lingakhuthwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Kuhlandla eliphathelane lesimo sendlala elizweni lamhlanje siseFilabusi, lapho indlala ethanyele khona imihlambi izakhamizi zasala zikhala. kuviga intatelezindaba ya Studio 7, uEzra Chisaspanda.
Bekuse Nkangala insiza inyanga ezimbalwa ezedlulileyo. Okulenkomo bezicubele emanzini emadamu zidinga amanzi okunatha. Izakhamizi zithi ziphelile inkomo emadamu emakhaya legangeni ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Ezinye izifuyo zicube ziqhutshwa ngabanikazi. Lokhu kuthiya abalimi abaningi bethitibele esigabeni lezi bengazi ukuthi bazaphila ngani ngoba inkomo yinotho kaZulu. Omunye wabakhala kakhulu ngokwehlele isibaya sakhe ngumnumzana Stephen Bova Moyo ohlala esigabeni seGwabhila oleminyaka engamachumi asishiyagalombili.
Ngihlala kufika uThula Village. Isobhuku ngikhesare Bova. Inkomo zami zafa zaphelela lapha zibanjwa ludaka, ezinye zisifa egangeni khona le, ezinye ngizitshisa, ezinye ngihlinza banika abantu badle. Eziya ezingaqedisela ngizitshisa. Ngifele inkomo 45, zona ezingu-87 kwasala 43. Ngicela uncedo kuhulumente ayincede yabo. Inkomo lezi kade ziyisiza ngithengisa ngifundisa abantwana ngazo. Ngithenga lokudla.
Baningi abephuke inhliziyo ngokulahlekelwa zinkomo. Omunye wabo unkosazana Lilian Ndlovu owaseGwenyumo Village.
Ngafelwa zinkomo ezingu-7. Omakhelwana vele kangikhulumi ziyakwana ama 40-50 ukuswelakala kokudla lamanzi ngoba amanzi lawo zasezinatha udaka. Nxa sasesizibisa emanzini sasesihamba lemichilo ukuthi zazifika zibanjelwe emadakeni bese bezikhipha ngenxa isibanjelwe. Ziyakulala zinto zokulima, silima ngezandla.
Ukufa kwezifuyo bekungakhethi imizi. Umfelokazi usibonisiwe Maphosa uthi siphosa savalwa isibaya sakhe.
Mina ngalahlekelwa zinkomo ezingu-17 ngendaba ye-drought. Bekulendlala enkulu kakhulu. Bekuhlupha amanzi konke lotshani, bekuwomile. Bekusele 3. Kusele inkabi lenkunzi. Kabe ziyi-2 zinsikaza kusela. Napha ngizama ukuthi kumbe ingxenye ngadinga ukuncedakala. E-veterinary bengizozama ukuthi zama uncedo lokuthi ngikhansilise lezi esezafayo.
Inkomo ziphelile njalo emaplazini angcelelane le Mberengwane Filabhuzi. Mnumzana Edmond Singer ukhala ezimadonsi.
Inkomo ezifileyo zifike 10 zibulawa yindlala lamanzi. Njalo lele lidamade sezithembekile futhi njalo beselibangelwa ludaka. Zinye zisele zisile umkhuhlane. Azisahlubi ngendlela zokuthi into ezinatha khona. Kugcwele idoti bazamile sifile abantu ukuthi bazama ukuthi bayatshise manje bekungatshise ngoba imore inkomo ezifileyo. Akula amanye amaplani engawenza ngoba into enazela ezisele eziningi ezinduna. So wonke umuntu usedinga into yokufuya ensikazi.
Baningi abaphelelwe zinkomo. Umnumzana Sex Chuma ohlala eMbondweni Village laye uthi kalankani ngokwenzakala emhlambini wakhe.
Ezamizi umvuti ezifile. Nesikukhangele ukuthi khona emadamini lapha singazama ukuthi sithi nxa kungaphela amanzi la khona sikugejwe sikubhe. Kwaswelakala ukuthi kusikutshwe izulu laselifika. Kufika kwalo laselifika labaliningi. Amathombo maningi sibili kunye lezigogo ezinye zikhona lokho ezinjalo ukuthole ngani inkomilele kati siyafa kudala.
Obona ngezempilakahle ezifuyo esigabeni sesenali umnumzana Len Mosbanda uthi izifuyo zibulewe ukuswelakala kwamanzi lokudla hathi imikhuhlane. Inkomo zakhe laye ziphose zaphela.
Inkomo zifile sibili ngomumo obukhona, umumo wendlala. Kuthi ke ezinye bezibanjwa emadamu lokhu amanzi abesesilela emadamu. Okukhulu singathi indlala. Hayi imkhuhlane nxa ikhona kodwa hayi iyabe inganeni kodwa inani lileli qansi kangaka indlala. Lokhu ebeqhubeka abantu bebhalisa. Siza kakhulu sibazabhalisa kakhulu kuhle emadibheni. Asikabi lenani kuhle kuhle eliphutshayo kodwa inani lakhona lidingisa lilikhulu kakhulu.
Kubikwa ukuthi inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 zitshabalale esabelweni seMathebeleland South ngokucuba kubangelwa kuswelakala kwamanzi lamadlelo. Esigabeni sensiza abantu bahlulukelwe kakhulu njalo abazi ukuthi baza kwenzani bengasela zifuyo. Izulu kwamanje liyana kodwa akusizi lutho ngoba inkomo zife okumangalisayo. Izulu eline insukwana ezisanda kwedlula lihlela kugcwalisa amadamu ezigabeni eziningi kusenziwa ukuthi kulo daka oluningi emadamu acine egcwala masinyane. Ngimele Studio 7, ngisevela phosi gamana mungu Ezra Jesus Banda.
Siyabonga Chisa lithiya indlebe kusasa lizwe ihlandla lesine lapho esizakhangela khona umumo wendlala emadolobheni. Bedlula izigidi ezimbili i 2.2 million abalambayo emadolobheni achiyeneyo. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende sezale ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo esivunyelwane ngabomanyano we-Apex Council lohulumende. Kodwa abenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta bamukele impumela njalo bathi bazaqhubeka bekhulumisana lomqhatshi. Kubika uMavis Gama.
Isivumelwano phakathi kwabe Apex Council lohulumende sibikwa silobelanwe emhlanganweni owenzelwe Victoria Falls emadabuka kusa lamhlanje. Abezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende ezigoqela eyababalisi bemaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ balile ukwamukela limpumela besithi ayisikho abakade bekukhangelele. Isikhulumeli se-ARTUZ umnumzana Nation Mudzitirwa uveza umbono wenhlanganiso yakhe ngalesi sivumelwano.
Ababalisi bakhala ngokuthi ukukhutshulwa kweholo kungaphansi kwalokhu abakade bekukhangelele. Ikhangelelo lababalisi liholo eliyisilinganiso salelo ababelithola ngomnyaka ka-2018 ngomphandula i-$500. Nxa lokhu kungayenziwanga njenge-ARTUZ asiyenelisi ukubuyela emsebenzini ngaphandle kokuthi umqatshi alungise udaba lwethu.
Ukungakhuphuki kweholo labo njengalokho kade bekukhangelele njenge-ARTUZ, uMdzitirwa uthi kuzophazamisa indlela abasebenza ngayo.
Thina njenge-ARTUZ asibuyeli emsebenzini ingungxoxo ingasiphanga esikukhangeleleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yeZimta umnumzana Thapson Nganunu Sibanda uchasisa izizathu zokwamukela lesi sivumelwano.
Izikhulumeli ezinkulu zezisebenzi zikahulumende kanye labatitshala ababalisi bonke ezweni bezihlangene ke kusukela mhla ka-14 January kuze kufike ekuseni yanamhlanje mhla ka-29 January. Kugcine kuvunyelwene ukuthi uhulumende kababhadale nale imali layo ukuze ababalisi babe belakho abakuhlafunayo. Kodwa siza kunanzelela ukuthi lesi sivumelwano asitsho lutho kangako kumbalisi olambileyo, kodwa ke akufani nje lokuthi ngako bekuloku kukhulunywa kungaze kwamiwa ngoba uhulumende ubengela indlela yokuthi ade angabhadala kungazange kube kusayinelwa nepansi.
USibanda uthi lokhu kutsho ukuba impilo yezisebenzi ogoqela ababalisi iqhubeka isiba nzima.
Lanxa nje sikhuthazile ukuthi ababalisi kababuyele emsebenzini, kodwa sithanda futhi ukuthi kwazinanzeleleke ukuthi ukubuyela kwabo akungeke kube ngokwelanga elilodwa. Sikhuluma kanje nje omunye umbalisi akalayo yena yokugada kuzaze kuphele inyanga lapha azaza ayihola khona kungikhona ezathola indibilishi enaleyo angagada ngayo esiya isikolo. Siyakhuthaza ke siyacela la kuyihulumende ukuthi bangahlukumeza amatitshala. Bakhona abazasukuma bahambe baye emsebenzini, bakhona abanye okuzabehlula kuze kufike phose kupheleni kwenyanga. Ma uhulumende akwazi ukubekezela ngoba laye kumehlule kwelaka igcele ukuthi anike ababalisi lokho abakufunayo. Umsebenzi bayawuthanda sibe ababalisi kodwa behlulwa ngumumo.
Umphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi umnumzana Paul Mavima uthi lanxa uhulumende elesifiso sokwengezelela izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso esiphezulu, udubo ukuthi isikhwama sakhe asilamali eneleyo ngakho akanelisi iholo elifunwa yisebenzi njengoba umnotho welizwe ungamanga kuhle. Incwadi ebhalelwe amalunga aweZimta iveza ukuba obethola iholo eliphansi kuzisebenzi zikahulumende selikhuphuke lisuka kumadola edlula kancinyane inkulungwane yaya kumadola azinkulungwane ezimbili lengxenye, kusitsho ukuba ikhuphuke ngesilinganiso sokuphose ikhulu elilamachumi amane ekhulwini. Kuthi lo obehola amadola phose inkulungwane ezimbili ikhuphuke yaya kumadola phose inkulungwane ezinhlanu. Abezimtha bathi kodwa abazaqhubeka. Abezimtha bathi kodwa abazoqhubeka bebheke umumo wezenotho elizweni ukuze babuyele njalo kuhulumende ukuyakhulumisana ngokwengezelela lelo holo, bekhuthaza amalunga ukuthi amukele isilinganiso asiphiweyo aphindele emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Amalunga edale leSenate eMelika lamhlanje azabuzisisa abamele uMongameli Donald Trump lebandla labebandla lamaDemocrats ngecala eletheswa uTrump elokufuna ukusebenzisa ilizwe leUkraine ukuba lingcolise igama likamnumzana Joe Biden, yena alakho ukuncintisana laye kukhetho lokudinga uMongameli welizwe lonyaka. Abakubandla lamademocrats bafuna kube labafakazi abagoqela umnumzana John Bolton, yena owake wasebenza lo Trump. UBolton uthi uMongameli Trump wayefuna ukuba ilizwe leUkraine limncedise ukukhankasa kukhetho oluzayo ngokungcolisa ibizo likaBiden. Kodwa abebandla lama-Republicans baya kuphikisa lokho besithi akudingeki ukuthi kube labafakazi ekuthonisweni kwaleli cala. Amalunga eSenate akhangelelwe ukuvota esekela loba ukungasekeli ukuthi kube labafakazi. Ukuhlaziya lolu daba Gibbs Dube weStudio 7 uqoxe lomnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo weMDCT eMelika.
Ama-senators azobhala imibuzo yabo bafuna ukuthi ibuzwe ngu-Chief Justice uRobert, nguyena opresidayo, nguye bazobhala imibuzo yabo iye kuye, yena nguye ke ozobuza imibuzo yakhona yona leyo. Imibuzo le iqondane lama-managers ama-democrats abayibona abethesa icala le-impeachment ku-Trump, and enye yakhona imibuzo izobe iqondane lamaloya ka-Trump abayibona abadefend u-Trump.
Singathi-ke nxa sikhangele khonapho-ke bebuzwa, abanye babethule kumbe bekhuluma, kuyabe kuhamba njani?
Imibuzo yabe ibhaliwe iya ku-Chief Roberts. U-Chief Roberts nguyena ozobuza umbuzo, and then ama-manager, ma kuthi umbuzo uqondane lama-manager ama-democrats azophendula-ke wona. Ma kuthi umbuzo uqondane lama-loya ka-Trump azophendula-ke wona. Akula lokho okuthiwa i-cross examination. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe ucabanga ukuthi kungaba le-cross examination ukuthi umuntu angaphendula then ubuthi uphakamisa isandla uthi no, uqhubeke ngombuzo wakho. Hayi, imibuzo yakhona iphendulwa straight njengoba uyawubuzile.
Siyabona njalo-ke kulokukhuluma okokuthi-ke umnumzana John Bolton abuye eze yethula ubufakazi balokho akubonayo, kambe ukuthi bazambiza yini labanye?
Ya, kusho ukuthi imibuzo le izothatha about amahora angu-16 kuzoba namhlanje lakusasa. Mabeqeda-ke imibuzo lempendulo zakhona, kulapho-ke abazwayo kuvote, and I'm sure ukuthi ivote yakhona eyokuthi kube lama-extra, kube lamanye ama-witness afana laye uJohn Bolton, ivote ezenziwa ngolesihlanu le. Kulapho abazodecide khona whether bayavuma yini ukuthi kube lamanye ama-witness ukuthi uJohn Bolton abizwe. Kusho ukuthi kufunakala i-simple majority lapho-ke, kusho ukuthi ama-senators angu-51 angavota ukuthi kube lama-witness uzobizwa kuJohn Bolton. Bangahluleka ukufika kuleyo 51, kusho ukuthi hayi, indaba yama-witness ifela lapho.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe ezimele, ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington. Kuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela ukuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abaseSouth Africa ngokungekho emthethweni. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani la sebehlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus seliqonge laya kunkulungwane ezedlula eziyisithupha i-6100 emhlabeni jikelele. Usobulele njalo abalikhulu lamachumi edlula amathathu 132 kwele China. Abantu bakwele India balokhe beqhubeka ngokutshengisela esitaladeni besola inguquko efakwe kumthetho obuzwe i-citizenship. Uhulumende wakwele South Africa usethumele amapolisa ukuyazingela izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe ngokungekho emthethweni ezihlala elokitshini le-Deep Sloot e-Johannesburg ngesikhathi abokuza abangela maphepha abahlala elokitshini le-River Park labo sebetshelwe ukuthi kumele baphume baphele. Kubika uBenedict Nhlapo.
Amakhulu ezalwane zakwamanye amazwe eningi labo kungabe Zimbabwe babotshiwe ngamapholisa elokishini le-Deep Sloot ezindlini, abanye endleleni, abanye ezitolo, besethesa umlando kuba selizweni ngokungekho emthethweni. Abanye babikwa sebebalekele kwamanye amalokishi. Lokhu kungemva kokuba izakhamiza leli lokishi zitshengisele okwamalanga zifuna bakwamanye amazwe abahlala kulindawo kungela mvumo yokuba selizweni baphume baphele. Lokhu kutshengisela kuze ngemva kokubulawa kwepholisa lezakhamizi ezimbili. Amapholisa abegcwele ndawana yonke kuleli lokishi ngemva kokwethekelela kwamphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa uMnumzana Bhekisicele.
Make sure that our roads, our streets are safe by increasing.
Ngifuna bezogcina ukuthula njalo bacwayisise amacala okubulala okuthiwa adalwe kuleli ilokishi.
To make that visibility to be there in 24 hours.
Kodwa ke inkulumo kaMphathi Ntambo wendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Tswaledi ayethule kuzakamizi ze-Deep Sloot yiyo echiya bakwamanye amazwe bezonde beganunwa bo.
Just this Tuesday I signed a list of 1000.
Ngolwesibili sibophe abokuza abedlula inkulungwane bonke sebephuma ejele ngamacala okubulala lokubamba iganyavu. Ngibabuyisele kubo ngoba izigadi.
Lokhu sekusolwe kakhulu zihlanganiso ezimele amalungelo abakwamanye amazwe esithi linkulumo ikhuthaza udlakela lwe-xenophobia. Bathi njalo uhulumende ubengelalungelo lokuthumela amapholisa kusiyagonjolozelwa bonke abakuza kungela bufakazi bokuthi yibo abadala amacala wonke la okuthiwa bawenzile. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ithi funa siqinisekiso sokuthi amalungelo ababotshiwe labo azahlonitshwa kanti bakhona bale mvumo yokuba kwele South Africa ababotshiweyo. Kodwa ke sinisa kamuzi ze-Deep Sloot uMnumzana Khaza Masuka sithi bathokoze kakhulu ngokubotshwa kwabokuza laba njalo sebezizwa bephephile.
Bayabulawa abantu, bayarechwa, kwenzeka everything, into ezibuhlungu ebantwini and zenziwa ngabantu abaphilayo. Ngoku sekufanele ukuthi siphile ngenye indlela esingayi-understandiyo. Utsho ukuthi thina bantu balapha e-South Africa asikhuselekanga.
Kusenjalo bakwamanye amazwe abahlala elokishini le-River Park labo sebehlalele evalweni njengoba nakhona sekuphume isaziso sokuthi abokuza abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni ngabaphume baphele ngokuphangisa ngoba bazawukhomba olotshwala. Melesudo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende sezale ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukwele South Africa lapho athi uyecela umongameli wakulelo lizwe uMnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi abe ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkoma.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.